Maangwana na kanaka vatereri, tunosangana zvakare maangwana na nasi, uri musi wechina kukadzi 28, 2019. Makateerera ku Studio 7, nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa remDC roshora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa richiti varikundikana kurwisa uori munyika.
Izvine zvamiriro zvaita nedani tikakanganisa kumanaja kwatoita ikonomi yedu iri hurumende yataiti fiscal discipline. Kana kuti poitawo maimports asinesari indastri yoshaya tonaba tichiimpota zvakawandisa toexporta zvishoma ikonomi yedu inowira pasi.
Mutungamiri weCZI vaSelan Jabangwe vanoti hurumende haifaniri kuramba ichikwereta nekudhinda mari.
Varairidzi vanga vari patinoti legitimate industrial action. Saka zvenowe tinopeya hazvishandi nokuti vakateedzera mutemo womuZimbabwe wokuzivisavataramwa mabasa.
Mukuru wePTUZ ogunun'una nedanho rehurumende rekuda kubatira varairidzi mari. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko avanotitumira paWhatsApp. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume vari kushora zvikuru hurumende nekutadza kunyatsorwisa uori. Kunyange hazvo muhofisi yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa makaiswa imwe komiti inofanira kunge ichirwisa uori kana kuti Special Anti-Corruption Unit. Izvi zvinotevera mashoko ari kubuda ekuti vamwe vakuru vaive mubazi rezvemigodhi kusanganisa vaive munyori mukuru mubazi iri vamunesu munoda wafa vakatenga zvikakarara zvemotokari itsva nemari inodarika zviuru makumi mana nemashanu kana kuti $45,632 pamotokari imwe chete. Ndokuzvitengesera motokari idzi nemari yemaRTGS inosvika churu nemazana mashanu chete kana kuti 1500. Mumashoko kuvatori venhau vamafume vanoti zvinorwadza kuti vanhu gumi chete vanopomerwa mhosva yekubira nyika mari inodarika zviuru mazana mashanu. Vamafume vativo masangano anorwisa uori munyika anofanira kunge akazvimirira uye hurumende inofanira kubudisa pachena upfumi hune vashandi vayo vepamusoro. Vativo vanoita zveuori vanofanira kuendeswa kujeri. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemigodhi kanawo mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaGeorge Jaramba kuti tinzwe divi ravo. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaSelan Jabangwe varikurudzira hurumende kuti isadhinde mari kana kuramba ichikwereta kana ichida kuti makambani aimbenge avharwa nenyaya yekushomeka kwemari yekunze atange kushanda zvakanaka. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatozivisa kuti hurumende haisi kuzoenderera mberi ichidhinda mari dzemaRTGS dollars. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinonetsa kutenda mashoko avaNcube. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaJabangwe.
Makambani makuru haana asingakwanisa kuenda pamusika mutema, saka mamwe acho anga gore rimwe iri anga atopedzisira aita seavhara asina mari yemarumeti yose. Saka kana danho ratorwa rakwanisa kuti mari iyaya yange yaapo ichikwanisa kutengeserana. Vanotengesawo kunze vanoti maexporta aya vanguva kungobatawo mari dzavo vasadzitengese kubva paya pakanzi tasiyanisa manostro balance yezindora nenostro US. Iwo vanguva kungoti pane mutemo wekuti ndikatengesa mari yangu ndivandikwanisa kutiuza mujeri kwemakore gumi. kana kuti ndikatengesa panguva iyoyo rate yakapiwa i1:1 inova iyo isingaenderani nechi nekudhira kwako kuita zvinhu. Saka maexporter wo futi anga kuti ingatichakwanisa rabati chiexporta kana kuziviva kuti tiushaingwe nemari yedu ine 1:1 saka ndova mwabatsirwa zvakare. Asi hazvinei kuti dato iri rega ndo richakwanisa kuti zvinhu zviipambe zvakanaka. Iye zvine izvi mamiriro azvaita nedadwi tikakanganisa kumaneja kwatoita ikonomi yedu iri hurumende inenge yaita yataiti fiscal discipline kana kuti poitawo maimports vamwe asina asi necessary industry yoshaya tinoramba tichiimporta zvakawandisa toexporta zvishoma ikonomi yedu inowira pasi. Saka kureva kuti iye zvine izvi ikonomi yedu yatingati hutano hwayo oro health yayo yamumaoko edu muchiusi semazimbabwe.
Asi munotarisira kuti zvinenge zvaanyore kutanga rini kuti mukwanise kuwana mari idzi kumabhengi?
Zviripo ndezvekuti vanotenga vakawanda vanogonanga kunotenga kune kwazvara chipo. Saka zvinoreva kuti musikamutema zvidhengwa mabhaya anenge azi anoita mashopu. Saka zvicho vanhu vachatora nguva kuti vaitewo vachigaina confidence neofficial system. But musikamutema unogara uri nyika dzese dzakawanda asi unenge usina kukura sezvauko vangaita kumashure uko.
Takamboverenga pamwe vachiti pane mabhizimisi angavhara anosvika kana kuzana chaiko. Zviri kufamba sei kumabhizimisi uko?
Aya angavhara angangovharira kuti vanga vachitiuda maraw materials. Mari yedu yaRTG nayo. Asi totenga sei maraw materials kana pasina nzira yekuti tenge mari yeUS dollar. Saka zvazvadai vatotanga kutotenga maraw materials kuti vachitovhura.
Mutungamiri wesangano revemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaSwelani Jabangwe vari parunare muHarare. Masangano evarairidzi anoti rePTUZ nereAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe anoti haasi kufadzwa nemashoko anonzi ari kubva kuPublic Service Commission ekuti ichatorera varairidzi vanodarika zviuru gumi matano anosanganisira kuvatorera mari dzemazuva avainge vachiramwa mabasa achiitwa semazuva avo ezororo. Izvi zvinotevera gwaro rinonzi rabva kuboka rePublic Service Commission iro rinonzi riri kutenderera masangano evashandi. Studio 7 inokwanisa kunzwa divi reboka iri panyaya iyi asi mutungamiri wePTUZ Dr. Tikavafira Joe vanoti nhengo dzavo dzakatovazivisa zvakare kuti hadzichakwanisa kuenda kumabasa mazuva ose epasvondo asi kuti dzinokwanisa kuenda mazuva maviri chete pasvondo. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu nesuo gwaro iroro tariona. Chokutanga ndechoti gwaro iri harina date. Gwaro iri kutaura kuti no work no pay. But chatinongoda kurangaridza public service ndeyekuti iyo ndiyo yakutanga kutadza kubhadhara vashandi. Saka tofanira kuiudzawo kuti no pay no work. Saka varairidzi vari incapacitated ndo zvakapa kuti vasaenda kubasa. Zvekare tsamba yakapiwa yokuti masivhu tadzangangoramwa basa kupublic service commission ikatodhindwa ine chidhindo chepublic service commission chomusi wa8 January chaipa yambiro kuti mavhiki maviri akapfuura pasina zvaitwa varairidzi navamwe vashandi vehurumende vaizoenda kustrike. Mazikiyo wakapfuura pasina zvaita. Saka varairidzi vanga vari patinoti legitimate industrial action. Saka zveno work no pay hazvishandi nokuti vakatevedzera mutemo womuZimbabwe wokuzivisa kuti vacharamwa mabasa kana hurumende isina zvayanga yaita. Sezvo tanga taita mamiting akawanda pasina zvinobuda kana kuti pachingobuda mashangura pati.
Tinoona kuti nyaya yenyu yekurangwawo mabasa iyi yanga yasvika pekuti varairidzi pachezvenyu mamusa werirana pane chisungo here chamakazobuda nacho?
Hatina chisungo chatakaita. Chisungo chatinoita ndechekuti varairidzi vamandorokwati vari muzvikoro ndo vanotituma. Kune vamwe vasina mamembers vari muzvikoro hatingati mapolitical plain potentials vanongodawo kuti vati vanomirira varairidzi vasina varairidzi vanomirira. Saka vacho varairidzi vatikumirira muzvikoro ko ndo vari kutaura kuti izvezvi havachakwanisi kuti varande vachienda kubasa nokuti mari yavari kutambira yakarohwa neinflation. Kana hurumende chaiyo yakabvumawo kuti bhondi rakasiyana neyusa asi yabvuma kudaro hapana zvayakaita even pasalari yavarairidzi.
Saka mune urongwa hwekumira zvakare here kuenda kumabasa hwekusendeka mapadza.
Ndopa tiri kuudzwa navarairidzi vatiri kutungamira kuti vari kuti patatosvika izvezvo hatichakwanisi kuenda mberi, tatambura nekutora zvimbadzo zvokuda kutinde kubasa havaini kapasitete.
Avo vanga vari mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe vari parunare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tombotarisa musoro wenhau iri mumapepa nhau emunyika. Totanga nebepa nhau reHerald iro rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi vakasvika munyika nezuro pamberi pemusangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi. Vaviri ava vari kutarisirwa kunyorerana zvibvumirano zvekudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Bepa nhau reChronicle rine nyaya yekuti vakuru vesangano renhabvu reZifa vanosvika gumi nevaviri vakashandisa mari inodarika zviuru mazana mashanu kuenda kumusangano kuSouth Africa, kunyange hazvo sangano iri riri kutatarika nekubhadhara zvikwereti. Bepa nhau repaInternet reZimlive rine nyaya yekuti hurumende yeBotswana iri kuramba kuti iri kuda kukweretesa Zimbabwe mari inosvika mamiriyoni mazana matanhatu kana kuti $600 million. Mapepa nhau akaita seHerald anga ine nyaya yekuti Botswana yainge ichizopa Zimbabwe mari kubatsira mukucherwa kwemangoda uye kubatsirawo makambani ari kutatarika. Asi Botswana yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti ichi handi chokwadi. Topedzera nekutarisa zviri mubepa nhau repaInternet renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti mumwe mushandi weZimra vaGerald Kagira vakasungwa pamuganhu weZimbabwe neMozambique paFox Border Post apo vakaedza kuda kubatsira kubuda munyika zvechikiribidi kwekoromo. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko avanotumira. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Makadi vashamarari veStudio 7, tinotenda nekubata basa kwamunoita mazuva ose. Ini ndiri kuno kuSouth Africa. Vakutaurawo pamusoro pevakomana vanozviti vatauri vanomiririra ZANUPF vana Niki Mangwana ava nevanonzi vamunyaradzi ava. Zvavari kuita izvi vachisvoropodza vasina kana kunzwira tsitsi vana veZimbabwe. Sezvandakanzwa vanonzi vaNiki Mangwana ava vachiti kwanzi vachamisa vanodawo kudya. Havadi kudya vachamisa. Vachamisa vanoda kuti ruzhinji rweZimbabwe rwuve nekusununguka. Vasina mabasa vava nemabasa. Handiti munobva mangonzwa kuti kutaura kwavo ndewekuti vari kudya mari. Asi nekufamba kwenguva Mwari wekudenga anogona kusandura zvinhu. Vana Herodi havana kumboziva kuti mangwana vachafuma vasisiri pazvigaro. Ana mambo Nebhukadhinezari havana kuziva kuti vachaona madziro akanyorwa kunzi umambo hwapera. Saka hapana chisingaperi. Chinobhururuka chese chinomara. Ngavazive izvozvo. Vachamisa vachatonga chete.
Kwazivai kwazivai vatepfenyuri vechirongwa venhepfenyuro. Ndazoka pakare ndiuya mwana wevhu. Ndaukunukura zvishoma nenyaya yedu iyi yevanhu vari kunze vari kunzi hurumende yakutano ngavaitawo madual citizenship. Chakatuma vana veZimbabwe kubuda kunze mafuro manyoro. Kare tichikura isusu munyika medu muchine mabhuna aiva nemombe yombopa muenzaniso. Urungwe kukapisa uku mombe dzaigona kutorwa dzoti dzoenda kumarondera. Dzaenda kumarondera dzonopuwa mafuro manyoro. Dziri kumafuro manyoro dzichazvara. Kana wakuzoya kutora mombe dzako kuti dzoita unosiya here mhuru dzazvarwa ikokona kuti hadzisiriziwi wakaita mombe 15 kana dza 22 hauchadzide ko dzimwe dzazvarwa ikokova vazvisiri dzako. Tibatsirei hurumende ngaita dzoti vanhu vakuru vane pfungwa. Vakuru vedu vakati vachateerera. Kana vari munhu anoteerera vaendisa
mombe kumafuro manyoro mombe ando zwara ikoko yosi ya mwana waya wezi mwana wenyu here hezi mombe yenyu here saka vana vezimbabwe vari kunze vakazvara vana ivavo zvizvarwa zvezimbabwe regardless uchazvarirwa papi
muri sei zvinyu muri Studio 7 ini ndoitwa Thomas Sigaugi ndogara kuchipingi kumusha but iko zvino ndiri kusatafa ndiri kungoti nyaya iyi vachamisa namunangagwa dai vagona kutaurirana pasina mirizhonga yekupfuura vanhu nefuti kana kudii kana kudii nekuti kupfuura vanhu vamwe vanhu vatori kuno kusouth africa vamwe havachatokwanisi kuuya kumba ikoko ndakutotya nyika yedu yezimbabwe ndogara kuchipingi
muri kutaurana Mr. Nove ikoko yekwamasuka zvakatiomera isu munyika yedu tiri kuno zvangu kusouth africa tichararama uranda kusvika gore ipi kureva kuti nyika yedu chaiyo chaiyo kuti izonakawo kana kuti inzinyika kureva kuti tinge taita sei nekuti udzvinyiri hwacho hauperi ukati usimudze musoro unorohwa musoro kuti wasimudzirei inga zvakaoma dema raambopindurawo naivo vachamisa tinenge tine taitiro yekuti kudava vakapinda asi munhu anogona kungopinda pakati pekupinda ukangamwa zvokuti vana vaendi vaimbochema saka dei vangoitawo mwoyo munyoro vatinzvirawo tsitsi tanunurwa
makadii zvenyu vateereri vestudio 7 nemi makadii zvenyu vanyanduri vacho ndotenda chaizvo ndafara nhasi nekuvana nhamba dzestudio kutaura pastudio 7 ni hangu ndiri muyuti zvangu asi ndakatarira maonero angu mukati menyika yezimbabwe zvino nyika yezimbabwe yaimara kubvirira vamugaba vachitonga tichikura isu vakwanisa 37 years vachitonga munhu anonzi musoja chinhu changa chityisa kutangomuona pese pese bva iye zvino vangofanana nemavhendas anotengesa madomasi nombondiudzaiwo kuti pane chinobudirira here papapo chinogadziswa nemusoja chii nyika yave nehondo here inofamba masore pose pose izvi zvicharatidza kuti utungamiriri huripo hwadokona kupundura vanhu nekuti ivo vari kushandisa chisimba chavo chavakadzisa pana mugabe nekubvisa nemasoja voti ndiwo ngaatonge zvese aiwo masoja kumabharaka
aiwa tinotenda vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu semazuva ose tinokurudzira kuti mungotigaga kuti titore vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump nemutungamiri wenyika yenorth korea vakim jong-un vari kuita musangano kuvietnam kanova kechipiri vachiita musangano wakadai vakamboita mumwe musangano gore rapera kusingapore vatrump vanoti musangano uyu wakanangana nekuedza kukurudzira north korea kuti imise urongwa hwekugadzira zvombo zvehondo zvemhando yenyuclea Malawi inoti ndiyo nyika ine dambudziko guru pasi rose rechirwere chegomarara repachibereko kunyange hazvo ina vana chiremba vaviri chete vanova vana mazvikokota vekurapa chirwere ichi munyika ine vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nevanomwe mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi Malawi yatanga kupa vanasikana vari pakati pemakore mapfumbamwe negumi nemana mushonga wepapiloma virus kana kuti HPV nhasi muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muamerica tiri kutarisa nyaya yechimwe chizvarwa chezimbabwe craig anesu chigadza uyo ari kuzomirira chikoro chake cheuniversity of indianapolis pamwe chete nedunhu reindiana mumakwikwi ekutaura einterstate oratory association national tournament kuphiladelphia pennsylvania muna kubvumbi matunhu emuamerica nezvikoro zvepamusorosoro zvizhinji zvinotarisirwa kupinda mumakwikwi aya chigadza uyo ane makore makumi maviri nerimwe Anoti anotenda zvikuru kuwana mukana wekumirira dunhu reIndiana pamwe chete nechikoro chake uye nevadzidzisi vanomubatsira nguva dzose. Tanunoka Wande weStudio 7 abata chigadza kuti tinzwe zvizere.
Ndakakurira munzvimbo yeRusape kuManicaland muZimbabwe. Ndikaenda kuchikoro kuprimary school, ndakaenda kuHigh Road Primary inova iyo iri paRusape. Ndapedza ndakazoenda kuhigh school kuSt George's College kuHarare. Pari zvino kwandiri izvozvi ndiri kuverenga Psychology and International Relations kuUniversity of Indianapolis. Ndiri kuIndiana, United States of America. And ndakakura ndiri mumhuri yaisimbisa kuverenga nekudzidza. So ndichingoteura izvozvo ndozvikuita kuti pari zvino ndinge ndiri pane nunguva ndichingoita kuti ndirambe ndichida kuverenga nekuramba ndichidzidza nekutaura nevamwe nekunzwisisa kuti zviriko kunze kwezvandinoziva zvii nechitirambe tichingotigarisana muviyanano.
Tinoona kuti muri kuina mikombe yekutaura yamadhibheti. Chii chamunoita apa?
Dhibheti yatinoti speech and debate. Ndichikombuta ndiri paspeech and debate team yepauniversity of Indianapolis. Ndakatanga exposure yangu kutanga ku speech and debate yakatanga ndichiri ku St George's College uko kwandaita speech and debate ndiri koko ndikaita kuti zvakare model United Nations. Ipandakauya kuno pandakazouya ku university ndaitsvaga chinhu chekuti ndiite chinondipa opportunity yonge ndiri involved pa campus, and I came across speech and debate. And zvandinoita ndiri apa ndirokuti tinokombita muma segments akasiyana iyo speech and debate. Inini ndichinyanya kufocusa paspeech, and speech inongo inenge kuri kuresearcha speech, kutsvaga topic one yaunoshandisa, and then woresearcha wozonyora speech yacho pawega, and then unenge une macoaches anokubatsira. So pari zvino speech yandiri kushandisa inova iyo yandakahwina nayo mukombe westate championship yeIndiana inotaura nezvekuti kuAfrica nekunana Asia hakuna madokta anoongorora maziso zvakakwana, uyezve tashaya madokta anoongorora maziso zvakadaro. Zvinoitika ndezvekuti vana vakawanda, mhuri dzakawanda dzinenge hadzichazogoni dzinyatsokusvika padzinofanira kunge dzichisvika maererano nezvekushanda nezvekutsvaga mabasa muchikoro, inyaya yekuti vana havasi kuona zvakanaka.
Chakakonzera kuti mufarire zvokutaura izvi chii?
Ndichingokura ndaingova munhu anongofarira kutaura, munhu uya anongofarira kuita nharo. Baba vangu ndigweta, igweta kwaRusape. So takangokura tiri mhuri yai yaida zvekuti kana nguva yenews yasvika na8 o'clock tese taibva tagara panews toteerera. So ndopandakatanga kunzwisisa kuti ndaiva nesimba iri rekutaura, and kutaura kwacho ndainge ndichigona. So baba namai vaigara vachindibatsira.
Pane mubayiro wakadini
apa? Mubayiro uriko so pandakakunda kuma state championships ndo mubayiro uri wekuenda kunokompita kumanational. And then mubayiro uriko pandinoenda kupennsylvania kune mubayiro wekuti speech yacho ichabva yazopublishwa mubhuku.
Uyo angari Nyanzvi mukutaura Craig Anesu Chigadza ari parunare kuIndiana natanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemimhanzi nhasi tiri kuita hurukuro nemuimbi wechidiki anoimba nziyo dzechitendoro anonzi Mukundi Taku. Uyo ari kuitawo zvidzidzo zvake zvemacomputers paUniversity of Zimbabwe.
I don't know what to do. I don't know what to say. I don't know where to go. All I want to do is to give my testimony. All Sunday things, yes. All Sunday things, yes. All Sunday things, yes. All I want to do is to give my testimony. All Sunday things, yes. All Sunday things, yes. All Sunday things, yes. All I want to do is to give my testimony. Making this straight, I want Mari to kutora. You never yet this, cause I'm dimming member Tora. Tupambiri kuna jesu, cause it's
zedu zvatokora mafans achifara zvanzi mukundi wazokora I'm sorry for the haters never save kushora just take Jehovah when it's a volcano pura chimbovura bible rako kuna egg chapter 2 you focus on the word for verse 22 una Jesu unotopenya matuchiva pedzera vavengi vavengi hona vachasekerera
Zvekuimba zvakatanga ndiri mwana mudiki. In fact ndingati kuimba but I dream to inspire. Ndiri munhu anorarama ne disability I'm disabled ne wani endangu isingashandi. So but I don't see it as a disadvantage. I always feel to inspire people. I always feel to inspire the community. Ndingati kuimba chete. But nekuita zvakasiyana siyana zvekungoedza kukurudzira nekusimudzira vari mucommunity ne vatinogara nawo. Inini ndinoinspira neshoko raMwari. Ndinonditaura kuna Romans chapter 8 verse 36 inonzi if ndinotaura chiti ndinokwanisa zvese naMwari anondipa simba. So ndinoona ndiri mukundi that's why ndichinzi mukundi tako zita rangu rekuimbisa ndi mukundi tako.
Saka makatanga kutsigisa mimhanzi rini?
Ndakatanga kutsigisa mimhanzi 2016 ndanga ndiri form 5 ndichidzidza kuhati zvehigh school kwamutaro.
Makabuda damba refu here apa?
So far ndisati ndabuda damba refu ndirikungoita masingle track. So 2016 ndakatanga nesingle track inonzi Seni Baba. Inonzi hakuna akaita Seni Baba. Ndakazoimba another song inonzi Thank God. That was 2016 again. Ndakaimba inonzi My Life. Yeah, that was 2016 again. Then 2017, ndakaimba inonzi Ndipe Rudo. Then 2018, last year, I did the song inonzi My Testimony. Ndakaimba in two versions. Pane, ndakaproduceri digital. Then ndakaproduceri pa live band.
Saka imi mune chikwata chamunoimba nacho here kana kuti munongoti kana makuenda kuno rekoda motsvaga vekutsikisa nawo?
So far ndati ndine chikwata but ndine vanhu vanondibatsira ndine musikana anonzi More Blessing Magunda wekwamutare ndianondivocalizira anondibatsira pamavocals mukanzwa song yekuti My Testimony ndiye akaimba chorus inini feedbacker.
Imiwo muri pa University of Zimbabwe muri kuita zvidzidzo zvipi chaizvo?
Pa University of Zimbabwe ndiri kuita computer science.
Aiwa tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Naita basa.
Thanks to God, thanks to God. Give thanks to God, thanks to God, thanks to God. Ndine mukundi wekwaJesu ndauya pano kuzotaura usati vanzwa rangu shoko vhure nzeve ndimbotaura if you're jealous guys regodo muchakaura I'm a fisher of men ndauya pano kuzoraura ndina Jesu Kristu wangu ndakupisa semarasha vegodo vakushora vakugaya ndikuflasha zvagara vanoziva kuna Jesu ndave shasha apa devo ndikubhohwa zvinokwidza ha if you just take Jehovah everything will start rolling like the water in a river everything will start flowing as the walls of Jericho enemies start calling just the answer to the call Papa God thanks to God thanks to God thanks to God give thanks to God thanks to God thanks to God give thanks to God thanks to God thanks to God give thanks to God thanks to God thanks to God give thanks ama yangu pa uri vanengu waye kutenda if I just
Aiwa tinotenda zvikuru muimbi wechidiki Mukundi Taku. Aiwa nakoka mumhanzi kake ikoko ikako tabva tasvika kumagumo chirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenawo zvakare bato rinopikisa reMDC roshora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vechiti vari kukundikana kurwisa uori. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonika nemuparo ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina standikile muhlangano nawo dzeIsindebele.